Kusundana kwevanhu uku pamwe nekupomerwa hori kwevashandi vepamahofisi aya kwasimudza gurukota redunhu remashonaland west amai Mary Muliswa Chikoka avo vabva vasvikoita musangano wechimbichimbi nevashandi vekwaregistrar general ava mangwanani akare. Amai Muliswa Chikoka vaudza vatori venhau kuti huwandu hwevanhu vauya nhasi hwakonzerwawo nemashoko ari kutenderera pamadandemutande ekuti mari yekutora pasipoti iri kukwira kubva svondo rinouya nemuvhuro. Vanoti pane vanhu vakawanda vari kudawo magwaro ekufambisa asiri mapasipoti anonzi maemergency travel documents kana kuti ETD, uye vamwe vari kuda kuwedzera mari dzavakabhadhara kutora mapasipoti kuti akurumidze kubuda kana kuti top up.
Nenyaya dzemasocial media vanhu vari kupanika kuti mapasipoti prices ari kukwira, but hazvisati zvatombotaurwa kuti izvo zviri kuitwa rini. Vanhu vavakungocreata musoro mavo kuti izvo hazvakutoitika zvakutoitika. Zvisiri izvozvo chete, pane vamwe vari kudawo kungocondekta mapasipoti avo, pane vamwe vane maemergency passports vanga vakatogokwa chine chakare kudhara, and then pane mamwe masituations ekuti izvo vamwe vada kutopa up. So we have got a number of categories.
Panyaya yehori yanzi yatekeshera pamahofisi aya, amai Muliswa Chikoka vanoti vataura nezvayo vakayambira vashandi kuti vasiyane netsika yehori vachiti vachaongorora nyaya iyi.
Tatanzwa futi nyaya yekuti pane kahori kanga kachiitika, asi kuti chiti umbowo hwacho huripo here, aiwa izvo hatina kuzviona. Asi izvo kana zvikangotaurwa vanhu zvakakosha kuti tingoitawo tichiita investigate kuti ndo zviri kuitika here. But I've been speaking to the officers, my passport officers in Kazi, and you were to cite all the same issues ekuti I think I'm in a panic mode. Ndosaka zvabva zvadai, asi tazongowirirana kuti ngatichicreata iorder.
Vakafanobata chigaro chemukuru wepamahofisi aya muzvare Emily Zinyemba varamba kutaura nevatore venhau vachiti havabvumidzwe nemutemo webasa, vakati tichitaura namabharani mukuru wehurumende vaClemens Masango avo vanga vasingadaviri nhare mbozha yavo. VaJimmy Shoko avo vabva kuChegutu vanoti vave nemazuva matatu vachirara pamahofisi emapasipoti apa, asi vachitadza kutora gwaro rekufambisa iri nekuda kwehori hwavanoti huri kusanganisira vashandi nemapurisa epamahofisi aya.
Isini takanongoda ne 3 days tichirara panapa. Saka ndarira panapa chikafu nechitenga $15, seni maneri $30. Ndouya ndorara pano ndobata line. Kandinge ndabata line, pandinoti ndiri paline pachona, line randakabata nhamba yandiendinayo ino nihunhu unoshandisa nemunhu ari kumba. Ndiripo panapa usikotora kana vanhu 30 wotokwidza kuti zvakwana, motodzoka mangwana. Ivapo ndinchibva kure, ndobva kuChegutu.
Vazhinji vataura nestudio 7 vanoti vari kuda kutora mapasipoti kuti vaende kunotsvaka mafuromanyoro kune dzimwe nyika sezvo upenyu hwaoma munyika. Hurumende yakazivisa kuti ichakwidza mari dzekutora mapasipoti, asi hapana kuziviswa kuti ichakwidzwa riini uye kuti nemarii. Pari zvino pasipoti yemutengo wepasi iri kuita $50.53 emari yemunyika, uye inotora mwedzi mitanhatu kuti ibude, asi inobuda nezuva rimwe chete ichiita $300.30. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.